kanzu riyambatanidzwa wenyika dzepasi rese United Nations Security Council yakaita musangano wechimbichimbi nezuro asi nyika dziri mugungano iri gumi neshanu dzakatadza kuwirirana. America yainge yakurudzira kuti nyika idzi dzishore zvainge zvaitwa neHamas zvekutanga kurwisa Israel asi dzimwe nyika kusanganisira Russia dzakaramba kutora divi reAmerica. Asi vakawanda muZimbabwe vari kukurudzira kuti paitwe nhaurirano kunyangwe vari kuwisana vasiri kuratidza kuti vari kuda kukanda zvombo pasi. America iri kuti Hamas ndiyo yakatanga musindo uye yakatotumira zvombo zvekubatsira Israel zviri kutarisirwa kusvika nhasi. Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vagibson nyika dzino vaudza Studio 7 kuti United Nations inofanira kuona kuti paita runyararo vashoro nyika dzavanoti dziri kupeshedzera hondo
chitaridza kuti mashoko ari kuturwa nenyika dzekumadokero anana America nekuwana kachitumira zvombo kuIsrael zvinotitaridza kuti nyika idzodzi hadzisi kuda kuti pave nerunyararo dziri kuda kutoti zviite manyama amire nerongo.
Mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vanoti shuviro yavo ndeyekuti United Nations ione kuti paita runyararo.
Runyararo runofanirwa kukurudzirwa, ndava dzo dzega nzira yekuraramisa vanhu mune zvakanaka. Vana United Nations takavatarisira kuti vapindire vabudise hukuru pakati penyika mbiri idzi.
Vakakanobata chigaro cherukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vatiwo Zimbabwe inoda kuwirirana nenyika dzepasi rose nekudaro bato ravo riri kushuvira kuti kurwisana uku kupere.
Isusu tinongokurudzira runyararo nekuyanana pakati peIsrael nePalestine. Tinongokurudzira kuti nhau dziri kunetsa ikoko ngadzitaurirane dzigaro repasi maererano nemitemo yose yenyika yepasi rino yekuUnited Nations.
Nyanzvi mune zvekudyidzana nedzimwe nyika vaAlois Mutizira vati kunyange hazvo rwendo runo Hamas iriyo yakatanga kurwisa Israel vanotarisira kuti kurwisana kucharamba kuchienderera mberi kana pasina kutambirwa kurudziro yekuti paumbwe nyika mbiri dzinogara murunyararo kana kuti two state nation.
Tinoona kuti hondo iyi chiitiko charamba chichiitika for makore akawandisisa nenyaya yekuti vagari vemupalestine vane chichemo chekuti Israel yakatora nyika yavo kana kuti yakatora bato renyika yavo. Saka kurwisa kunoita Hamas neIsrael inyaya yekuti Hamas vanhu vari kurwira rusununguko wevanhu vepalestine.
Mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vadavid mugejo vaudza studio 7 kuti Zimbabwe ichataura mashoko ayo kuvatori venhau pamusoro pehondo iyi munguva pfupi inotevera. Mumiriri wepalestine muZimbabwe Dr Tama Omasri vati ndivo vari kutadzirwa neIsrael vachiti vacharamba vachirwisa kusvika vakwanisa kusunungura nyika yavo.
We are actually the victims not only of the Israeli occupation, but we are also victims of the double standards in the world. We are victims of the blinding of the international community for their eyes of the on seeing the Israeli crimes.
Tisi wananya kukuwadzwa kwete nekutorerwa nyika neIsrael chete, asiwo wananya kukuwadzwa nekusavapo kwekubatwa zvakaenzana pasi rino uye kusaonekwa nepasi rese kwekukanganisa kweIsrael.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumuzinda weIsrael muZimbabwe sezvo pange pasina ari kudayira runhare. Asi mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vaudza vatori venhau nhasi kuti vari kuzotorera Hamas matanho akaomarara muGaza zvichivandudza mamiriro ezvinhu muMiddle East. Israel inoti vanhu vanodarika mazana manomwe vafa munyika iyi, muGaza vanhu vanodarika mazana mashanu vanonzi vafawo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.